hongu pane zvachinja asi kuchinja ikoko hakusi kuti zvanaka zvatoita manyama amire nerombo nokuti pavari kuuya apa minister wefinance akabudisa chirongwa chokugadziridza homwe yehurumende inonzi midterm fiscal review sondrapera yakaratidza iyo kuti mari iri kuenda kundobhadhara vashandi vehurumende nezvinodiwa kuti vagare zvakanaka zvakaita sepensheni nemedical aid zvaakutosvika 76% yehomwe yese yehurumende saka zvinoreva kuti zvatokwira kubva pa68.9% yegore rapera zvichireva izvo kuti hazvisi kutedza gwara ranga richitarisirwa mustaff monitored program rokuti zvinge zvichitodzikiswa zvokuti mugore ra2018 zvinofanira kunge zvatova kunana 30-40% maringe nebhajeti ravamachinamasa ravakaita ra2014 ndozvavanga vakatara ivo kuti zvichange zvichidzika mukatarisa homwe yavachinamasa ve2014 yanga isina kugadziridza kuti kana kutarisira kuti kuchange kuine kugadziriswa kana kusumudzirwa kwemari inopiwa vashandi vemuhurumende sezvakazoitika nokuda kwokuti vanga vavimbiswa panguva dzemaelections kuti vachagadziriswa mari dzavo kuti dziende papover datum line.
Tiri kunzwawo kuti iro bazi rinoona nezveupfumi rinoda kuedza zvakare kukumbira IMF chimwe chikwereti.
Inongoita zvakaita kuChina zvokuti hapana chinomuka ipapo nenyaya yokuti zvavakabvumirana mustaff monitored program ndezvekuti hamutangi mapuhwa mari itsva musati mava nekuronga kwekubhadhara mari yamuinayo